Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 5 2016 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro roendesa mberi nyaya yakakwidzwa kudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu yekuramba kutambira mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira. Vamwe voshora mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vave kutyisidzira vatongi vematare nematauriro avo panyaya dzevanhu vanenge vachiratidzira. Vamwe vabereki vochema-chema nekushaya mari mumabhanga vatarisana nekuvhurwa kwezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati richanzwa nemusi wechitatu nyaya yekurambidzwa kwevanhu kuratidzira pakati peguta reHarare. Asi kunyange paine nyaya yakadai mumatare emuHarare, mapurisa emubulawayo arambidzawo bato rePDP kuita musangano mubulawayo nemusi wesvondo kuWhite City Stadium. Mapurisa ati ane humbo hwekuti pane vanhu vari kuda kutanga hondo vachipisa zvivakwa zvehurumende akati Ndinodzokorora vachipisa zvivakwa zvehurumende zvakaita semakamba emapurisa, maofisi ezimura nezvimwe. Mukuseya nezvenyaya idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wePDP Vatendai Biti avakaenda kudare neZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiramba kutambira danho remapurisa rekurambidza vanhu kuratidzira.
Taenda kumatare makuru eHigh Court kunove kwatakafaila application iyi. So tashika kuyako tatambirwa zvakanaka kwakupinzwa mudare ra Justice Chigumba. So Justice Chigumba vati nyaya iyi inyaya ye yakakosha iri complicated and ino affecta mutemo yakati wandei. Saka inini handisoda kuti mungoita naro panapa. Ndirikuziva kuti mauya muri ready kuita naro. Ndoda kuti mufaile anonzi ma heads of arguments. Anonyatso summarize kuti zvimanganga acho chii. So tanzi tifaire isusu ma heads of arguments nhasi na 4 o'clock. Hurumende yozofaira ma heads of arguments mangwana na 4 o'clock. Pochizoitwa hondo yenjere nekutaura muna na 9:30 musi wechitatu. So saka nyaya yapostponwa kusvika chitatu. Kuti ma lawyers are finally anonzi ma heads of arguments. Ma heads of arguments ndo gwaru rehungwaru nehushasha hunongozvitsetsenudza nyaya kuti nyaya inomira so ndouye matinoisa kuti convention yakadai yakamira so kesi yakambotongwa kuEngland yakamira yakadai so kesi yakambotongwa kuAmerica yakamira yakadai so saka izvini pari zvino ndatofaira ma heads angu ndamirira kutambira yevamwe nekuzopinda mudare muswe chitatu.
Asi mafara here nedanho ratorwa iri sezvo manga muchimbotika muruda kuti nyaya inzwi kwene chimbi chimbi.
Ehe ndafara kuti dare ratokodzesa nyaya idzi. Kuti tinofanira kucreate president yekuti zano ichike matare.
Ndanani vari kumirira hurumende apa mungaziva here vabiti?
Kune vanonzi vamagadura vatumwa na Prince Machaya, Attorney General weZimbabwe.
Ko vabiti tichitarisawo dzimwe nyaya dziri kuitika tirikunzwa kuti musangano wamamuchida kuita iwo kuWhite City warambidzwa nemapurisa munoti kudini mashoko
aya? Zvinongoreva kuti Zanu PF yakumwa musombodhia kana kuti nyaope kana kuti Bhurongo kana kuti kaZed kana kuti kamuzepete vari kuti vatibhanira musangano wedu nenyaya yekuti izvo kune vanhu vari kunyora pa social media kuti tuda kuzopisa chakati nekuzobhena chakati. Firstly, isu hatinene izvozvo, we have nothing to do with that. Secondly, social media makuwa. Pa social media panongonyorwa. So since when is policing? Since when is basa richipurisa radependa ne social media?
Gweta vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro nhasi vamwe vechidiki vesangano reTajamuka vamboratidzira muHarare vachiti havasi kutambira nyaya yekurambidzwa kwevanhu kuratidzira iyi. VeTajamuka vaita izvi kunyange hazvo muguta manga makazara mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto. Blessing abata sachigaro wesangano reVendors Union Zimbabwe vasteni zvorwadza kuti tinzwe zvaitika muguta reHarare nhasi.
Charonga gungano rekuratidzira. Vanhu vabuda tavadyara mumabhengi mese, taundi yese. Tazoona isisu response yeZRP nhasi ichiratidza kuti vaita hunhu hwekusada kurova kana kumbunyikidza. Saka isisu nokuti tiri reasonable citizens tazongofunga kuti vakomana kuratidzira hatingoratidzira for the sake of kuratidzira. Vanhu ava tiba kutirambe sectionary 101 vari kuratidza kuti iwo pachavo vabindira vadzoka havasi kuratidza kuita umbimbindoga. Tikati aiwa vashoma vedu chitendererai muchingotaura kuti hatisi kubvumirana nestationary 101. Asi isisu semacitizens ngatiregei kungoratidza kuti tinga kungonetsera nevanhu ava pasina chikonzero, nokuti nhasi vangoratidza kuti vanhuwo vari kutanga kudzidza. Therefore we just let it go. But vashoma vangotenderera mutaundi vachitaura kuti hatisi kuda statutory instrument 101. And President Mugabe zvavari kuita kuti vanosvika vachiita interfere nejudiciary nemajudge, vari kurasika sapresident. Nokuti haufaniri kuti uri head of state unoenda wochisizira majudge kuti vatadze kuita basa ravo. Saka tiri kuti neurongwa hwekuti tikaona vasiri kubudirira mukunzwisisa, vanhu vacharatidzira zvinotyisa masvondo ari kutevera kana kuti mazuva ari kutevera.
Asi tiri kunzwa kuti mudhorobha mama akazara mapurisa, ichokwadi here?
Mapurisa anga akazara mudhorobha asi havana kuita umbimbindoga hwavo hwokurova vanhu kana kudzinga vanhu.
Sachigaro wesangano reVendors Union Zimbabwe vasteni zvorwadza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu nevezvematongerwo enyika vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekutyisidzira vatongi vedzimhosva kuti vape mitongo inovafadza nehurumende yavo panyaya dzekuratidzira kutyora mutemo mukuru wenyika uye zvichakonzeresa mhirizhonga yakawanda munyika. VaMugabe ava vainge vaenda kuDubai vakadzoka nemusi wemugovera vachibva vaenda kumusangano weZANU PF Youth League, uko vakabva vakwidziridza vakudzai chipanga kuti vatungamire bazi rebato ravo. Mutori wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu muchinoi vaMichael Chandida vanoti hapana dare ringarambidze munhu kuratidzira sezvo bumbiro remutemo rinopa kodzero iyi kumunhu wese pasection 59.
Constitution is the mother law. It says that one anofanira kudemonstrata peacefully. Saka you can't say munhu asi kudemonstrata peacefully asati ademonstrata.
Izvi zvinotsigirwa nerimwe gweta vatapiwa muchine ripi vanoti mabasa ehurumende akasiyaniswa zvekuti bazi revatungamiri venyika kana kuti executive harifanirwe kupindira mukutongwa kwedzimhosva.
Separation of powers. Tinoti kune rumwe rutivi kune executive, kwoita judiciary, kwoita legislature. Mabazi iwawo ehurumende anofanirwa kuoperata complementing each other.
Vanoita nezvematongerwo enyika vari sachigaro weZimbabwe People First muchinoi vatendai musonza vanoti mashoko avaMugabe ndeyekushishidzira vatongi vedzimhosva sezvinoita vadzvenyiriri pasi rose.
Ndo zvinoita vadzvenyiriri vese pasi rino rese. Avangoita basa ravo sebasa ravo.
Izvi zvinotsigirwa nenhengo yezvematongerwo enyika vaDennis Kagonye vanoti mirizhonga ichanyanya munyika vanhu vakarambidzwa kuratidzira.
Munyika munoita mirizhonga zvinotoita wese nokuti kuti apa vanhu varikutombotraya kutomboti varikumboedza kuti vaitevedzere gwara remutemo wenyika.
Vachitaura kunhengo dzezanupf youth league nemugovera vamugabe vakashoropodza vatongi vedzimhosva vachivapomera mhosva yekubvumira vanhu kuti varatidzire sezvinobvumirwa nebumbiro remutemo wenyika. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tinorombo vateereri uyo anga ari mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa achitipa zvinofungwawo nevamwe kudunhu remashonaland west pamusoro pemashoko avamugabe. Iye zvino tokupai zvinofungwa nevari mudunhu reHarare pamusoro pemashoko avamugabe zvichibva kumutoro wedu wenhau Ivan Chifera.
Mashoko avamugabe ekushora vatongi ari kushorwa zvikuru nevanhu vakawanda. Mutungamiri webato repdp Vatendai Biti vakashora vamugabe pamusangano wakaita kuepworth nezuro. Mumwe wechidiki muHarare Tinashe Muzamindo audza studio 7 kuti zviri pachena kuti vamugabe havana hanya nekodzero dzevanhu.
Vanhu havasi kuda kuita mhirizhonga kana kuita hondo, asi vari kuedza kuratidzira nekuda kwematambudziko avari kusangana nawo mukati menyika.
VaOwen Hiwayo vati kuita kwavamugabe kunoratidza kuti havatevedzeri bumbiro remutemo wenyika, uye zviri pachena kuti vamugabe vanogona kumanikidzira matare edzimhosva kuti vaite zvavanofarira. Vanoti aka akasike kutanga vamugabe vachiita izvi.
Katasanhorondo mashure vakambozvitaura pa2000 paitwa zvekutora minda, vaAntony Gabe vari chief justice vakatobviswapo.
Vachipanga avo vange vari mutevedzeri wemunyori wevechidiki mubato iri vakatokumbira mapurisa kuti ape vechidiki vebato iri mukana wokurwisa vechidiki veMDCT nemamwe mapato anopikisa avo vari kuratidzira vachiti havasi kufara neutongo hwavamugabe pamwe nekutadza kwavari kuita kuvapa mabasa.
Vachipanga munhu anozivikanwa chaizvo nenyaya yeviolence kubva kare nakare, zvinototishamisa kuti vanopromota munhu anozivikana mukati mezvematongerwo enyika nezvekurova vanhu.
Hurumende yavamugabe yakadzinga vatongi vakawanda mumakore ekuma2000 zvichitevera kupinda kweMDC mudare rezvematongerwo enyika pamwe nehondo yeminda. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti kubuda kuri kuita mhomho yevanhu ichienda kumisangano yezvematongerwo enyika iri kuitwa nemutungamiri weZimbabwe People First Amai Joyce Mujuru munongedzo wekuti vanhu vane chivimbo navo. Ongororo yaDr. Ruhanya iyi inouya zvichitevera musangano wakaitwa naAmai Mujuru nebato ravo mukupera kwesvondo kubhindura mudunhu remashonaland central. Dr. Ruhanya vanoti kubuda kwakaita vanhu mudunhu iri iro rinonzi nderezanupf uye kutyisidzirwa kunonzi kwakaitwa vanhu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf kunoratidza kuti vanhu vemashonaland central vakazvipira kutambira mwana wavo. Mutungamiri webato repdp Vatendai Biti neutungamiri webato ravo vakapindawo musangano wekubhindura uyu. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti Mai Mujuru munhu anozikanwa zvakadzama panyaya dzezvepolitics dzezvematongerwo enyika. Vane nhoroondo yavo inozikanwa munyaya dzezvekuzvarwa kwenyika yeZimbabwe kubva kuma70s kusvika tazopinda muna1980 takuzvitonga. Saka nhoroondo yavo inhoroondo inopikiswa nevanhuavo vanenge vane zvimwe zvavanotsvaka, asi nhoroondo inozikanwa nevanhu vese vanogona kuverenga nokunyora. Chechipiri, tichitarisa meeting yakaitwa kumashonaland central yainge aine vanhu, mwana weko ndovanhu vaitambira mwana wavo waari kuona achishungurudzwa achinzi anga asiri mukomuredhi achinzi airara nevanhu mumabhesi ivo vakanyarara zvavo, asi vanoziva kuti mwana wavo akafamba sei kusvika azosvika paari nhasi. Saka vanga vachipingamidzwa nevanhu vokumusha kwavo, ndiyo ndaka makaona rali yakawanda. Asi izvi zvichiratidza kuti mutungamiri ane national appeal ende ane nhoroondo isina anopikisa.
Asi tingaona here iwa amai mujuru ne bato ravo ne uwandu wevanhu vari kubudawo vachizove bato rinopikisa Zanu PF musarudzo dza 2018 ringatarisirwa nevanhu.
Bato ravo riri kubuda pachena kuzvanda kupiki. Asi munhoroondo dzematongerwo enyika muopposition muna vatsangirai. Pane nhoroondo inotozikana kuti even mai mujuru achiri kuzanu vakabatana nezanu. Zanu yakatombojiwana vatsangirai. Chitiko chakaitika chokutanga munhoroondo yenyika muna 2008. Saka mukazobatanidza vatsangirai namai mujuru akawirirana pakasaita nyaya dzemakaro kuti mukuru ndiana achatora nzvimbo ndiani. Ndinoona sokuti ndinokwanisa kunetsa kuti zanu ihwine maelection mai mujuru na vatsangirai vakabatana vachiti achirwirangwe. Vanokwanisa kuita some difference yakakura zvikuru. Asi kubatana kwavo nesarudzo dzavo dzavanoita zvinoda kuti vatarise kuti voter registration inoitwa sei. Vanhu vane vachizikanwa kuti masirongo dzavo vanoregister here.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Pesai Ruhanya vanove zvakare mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vabereki vane vana vari muzvikoro kunyanya zveboarding vari kugunun'una nekushayikwa kwemari kumabhanga kuti vakwanise kubhadhara mari dzechikoro. Izvo zvinonzi zvaita kuti vana vazhinji vakundikane kuenda kuzvikoro nhasi izvo zvinovhurwa mangwana. Gantri Maramba anotipa nyaya inotevera ari mudunhu remasvingo.
Vabereki vazhinji zvikuru vashandi vehurumende vanoti vari kutadza kutora mari mumabhanga kunyangwe havo vamwe vavo vakatambiriswa svondo rapera. Nenyaya yekushomeka kwemari vanhu vanonzi vari kupiwa zana remadhora chete pazuva. Amaitu Dagono vanoti mwana wavo akundikana kuti aende kuchikoro nhasi svezvo vasati vapedza kutora mari kuti vamubhadharire.
Inini chirinyanyondorwadza ndechekuti mari yakanonoka kuuya kubva kuhurumende. Saka everyday nende chitoenda kubank $100 $100 inende chipiwa apa school fees inodiwa i500. Sandri kushushikana chaizvo nekuti mwana wangu achatorasikirwa nezvakawanda nekuti vamwe akanonga kutotanga kutodzidza wangu asati achiri kumba.
Vabereki vari kuchemawo kuti zvaitika panguva yakaipa sezvo vana vanenge vatarisirwa kunyora mazamanishoni avo ekupedzisira A-O-Level ne-A-Level. Vatedias Mukodza vekwachii vanoti varara mudhorobha remasvingo kubva chishanu kuti vaunganidze mari yechikoro yemwana wavo.
Zvinonyanya kutibatabata ndezvekuti unoona izvezvi wangu umwe wacho uri form 4 vose vari vaviri vanonyora gore rino. Saka dambudziko ratiri kusangana ndiri kuti mari kubhenga hakuna. Saka izvozvi kana tikati tashayawo mari tikanotora $100 iyo tinobhadhara uko tikada kuti tiite transfer dzimwe nguvazve kuchikoro kwacho vanoti mwana hapindi kana isati yareflekta mubhengi mavo.
Vabereki vanoti kushayikwa kwemari kana kwava kukanganisa dzidzo dzevana vavo zvinovashungurudza zvikuru. Vana vanodzidza kumisha nevemudhorobha vanotiwo vari kunetsekana nekuunganidza mari inodiwa kuzvikoro. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe kuti hurumende inoti chii nenyaya yevana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yemari. Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakavimbisa kuti hurumende ichaisa mishina yekuti vanhu vakwanise kubhadhara mari dzechikoro vachishandisa michina yechizvino zvino kana kuti mapoint of sale machines uye maATM cards. Asi izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achiida. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gantu Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevasungwa vari mujeri reKilinto kuEthiopia vari kushishikana kuda kunzwa nezvevadikani vavo mushure mekunge jeri rakachengetedzwa zvikuru iri rabata moto. Kumusangano wenyika makumi maviri dzine upfumi wakabudirira pasi rose muguta reHangzhou kuChina, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nemunyori anoona nezvemukati menyika yavo vaJohn Kerry vari kusangana nevamwe vavo vekune dzimwe nyika kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nepasi rose anosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nehondo iri kuMiddle East. Iko zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zuva revashandi nekodzero dzevashandi muAmerica riri kucherechedzwa nhasi muAmerica.
Musi wemuvhuro wekutanga muna Gunyana gore roga roga, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day. America inoti kana Bhaibheri chairo rinoremekedza vashandi zvichibuda nemubhuku ramadzimambo rinoti munhu anoshanda nesimba achamira pamberi pemadzimambo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muAmerica kubva mumakore ekuma1880 muNew York, apo vashandi vakabatana vachiratidzira vachirwira godzero dzavo. Izvi zvakabva zvapararira kune dzimwe nzvimbo. Muna 1894, dare reCongress remuAmerica rakabva rati zuva iri rive zuva rezororo kana kuti holiday. Vanhu vachiri kuricherechedza havo mazuva ano asi zvave zvishoma. Vashandi vazhinji vemuAmerica vave kushanda mumahofisi kwete mumafekitari sezvaiitwa kare. Asi vashandi vachirukoshesa zuva iri.
Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa zvirwere zvinogona kukonzereswa neutsi unokachidza kana kuti tear gas pamwe nemvura inovava zviri kushandiswa nemapurisa pavanhu vanenge vachiratidzira munyika. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisi kufara neutsi unokachidza huri kukandirwa vanhu vanenge vachiratidzira nemapurisa sezvo huchikwanisa kuzokonzeresa zvirwere. Dr. Evans Mastara, vanoshanda nesangano iri, vanoti vanenge vakandwa hutsi hunokachidza kana kudirwa mvura nemapurisa pakuratidzira, vanofanirwa kumhanya kumba vobvisa mbatya dzavanenge vakapfeka vogeza mbatya dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavlas Mhlanga, nyauye weStudio 7.
Chinhutsi chimushandiro achinoita ndechekuti chinofilta anonzi mucous membranes awanowanikwa mumaziso nemumuromo nemumapapu. Saka chinowanza chakonzeresa kuti munhu ubude misodzi, wobuda madziwa, wonetsekana nekufema. Misodzi nemadziwa nekunetsekana kwekufema anonziwo ma-short term effects. Ndozvekuti uchangokandirwa ukafema chiutsi zvogona kuitika kwauri. So, ukazochifema chakawandisisa chakaonekwa chogona kutozokonzera upofu neinonzi cardiac arrest yekuti mwoyo unomira zvichitozotsikama zvaita kuti munhu akwanise kushayiwa.
Panokandwa chiutsi ichi munhu angazvidzivirire sei kuti awanikwe iye asingazoite zvamataura izvi zvekukachidzwa kana zvekuzopedzisira munhu abatwa nechirwere chemwoyo?
Tinowanza takurudzira vanhu atarise kuti mhepo ikuenda nekupi. Handiti ukaenda kukubva nemhepo zvoreva kuti chiutsi unenge uchichisiya kumasure kwavo, then woenda upakakwiririra nekuti ruzhinji rwacho chiutsi chinenge chichitambira muzasi. Saka iwe ukatsvaka kwekumira pakakwiririra unogona kuzvibatsira kuti usaexpose kuchiutsi ichi. Vamwe vanotaurawo zvemachira nemvura. Although mumastudies akaitwa zvisina kunyanyoona zvazvinonyanyobatsira, zvirime zvinongoonekwa zvingorina nekungotsvaka mucheka chaiwo even usina mvura wekungovhara pamino nepamuromo kuti chiutsi chisakwanisa kupinda.
Zvii zvimwe zvinokwanisa kukonzerwa nechiutsi chinokachidza ichi?
Chiutsi ichi chakaonekwa because nekuti compound inogadzira tear gas paroom temperature inenge iri solid form inozonyungududzwa mune inonzi metal chloride kuti ikwanise kuzoita maaerosol sprays aya anoonekwa mumhepo. Saka metal chloride yakaonekwa nemastudies kuti inokonzeresa cancer, gomarara. Kunyange hazvo pasina mastudies atanyatsokuita ekuti akonfeme zvakaonekwa futi izvo kune nyika kunowanza kushandiswa tear gas kunana South Korea, Bahrain nekuTurkey kuti vakadzi vanochikadzi vari exposed kutear gas vakawanda vacho vainonoka kutevera vamwe vacho vanga vakazvitakura vaiita miscarriage ini vamwe vacho vaizvara vana vane hurema vamwe vachizozvara vana vanenge vakafa anonzi mastillbirth aya zvese izvi zvaionekwa kuti zviri kukonzereswa neutsi hwekubva mutear gas kwozoonekwawo futi mumapapu evanhu vakafema tear gas kwenge yakareba aionekwa kuti anenge ave nenonzi lung capacity yakaderera zvoita sevai vanhu vanenge vakashanda mumigodhi yekuti mapapu avo achanyatsokudi kufema zvakanaka pamwe futi pane dambudziko ndepekuti vanhu vagara vane zvigwere zvakaita seana asthma seana tuberculosis nezvigwere zvemwoyo vakaexposwa kutear gas havagoni bhodhi yavo kuti iresponde semunhu ane utano hwakati tsvikiti saka vanogona kutozonida admission kuti vabatsirikane kufema after vaexposwa kutear gas
tomboti munhu awana iye ari panzvimbo yadirwa tear gas zvii zvaanokwanisa kuita kuti asawanikwe achizowana zvimwe zvamuri kutaura izvi
zvatinokurudzira vanhu izvozvo kuti munhu ulimite nguva yako yeexposure kana uchidogona umanye kubva ipapo uende pasina then paunosvika kumba tinokurudzira kuti wobvisa hembe dzese dzavo wakapfeka ipapo wodziwacha then wogeza iwe mumvura unotanga necold shower wozoenda mune warm shower
Dr. Evans Mastara vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari parunhare muHarare naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7. Chikwata cheZimbabwe chakazoro wake kutanga munzira yekuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations Finals asi vaveko kuGabon. Mutoro wedu nhau dzemitambo Michael Kariati anotipanya iye.
Chikwata cheMauritius nesvondo manheru chakarohwa 1-0 neGuinea muSeptember 28 Stadium. Kanove kekutanga kubvira makundano e-2017 Africa Cup of Nations atanga. Mauritius ayo akasvika muConakry musi wemutambo vangadai vakakunda dai knowledge musona. Asina kutadza mukana akatarisana nemubati wepagedhe muchikamu chekutanga pamwe nekurovera bhora pabango muchikamu chechipiri asi zvikwata zviviri izvi zvakazosiyaniswa nechibodzwa chakabva kuna Guri Michela ndeo kwapera maminutes 13 icho chakapa Gini mapoints 3 zvakamira zvakadai chikwata cheCapes United chasiwa nepoint imwe chete chete FC Platinum mushure mekukunda triangle 2-1 kuGibo Stadium nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 o'clock nhasi manheru tiri kuzeya mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekushora vatongi vematare edzimhosva nekupa vanhu mvume yekuratidzira vachiti vanhu ava vari kuda kupidigura hurumende yavo nechisimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro roendesa mberi nyaya yakakwidzwa kudare iri nemagweta anorwira kodzero dzevanhu yekuramba kutambira mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira. Vamwe voshora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vave kutyisidzira vatongi vematare nematauriro avo panyaya dzevanhu vanenge vachiratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande nantungamiri Nkomo.